vachitaura semunyarikani pamusangano weConfederation of Zimbabwe Industries CZI mubulawayo vakama vati Zimbabwe inezviwanikwa zvakasiyana siyana pamwe nevanhu vakazvipira kushanda nesimba zvekuti inokwanisa kuve nyika yakabudirira nekukasika vakama vati kunyange hazvo nyika yavo inezviwanikwa zvishoma kunyanya mangoda yakakwanisa kukudza upfumi hwayo nekuita zvinhu zvakawanda zvakadai sekuve nemitemo yakajeka inoita kuti upfumi hukure pamwe nekurwisa huri vakama vati huri hunodzorera budiriro kumashure uye zvakakosha kuti vatungamiri vazvipire nemoyo yavo yose kuti varwise huri uhu.
The first thing was to at least to come up with a statement that we have zero tolerance for corruption.
Totakatanga kuita ndechekuburitsa mashoko airatidza kuti sehurumende nenyika yeBotswana atitambire zvachose huori. Aya mashoko chete asi anofanirwa kuzoteurerwa nezviito. Saka takatanga bazi rakazvimirira rega rinokwanisa kuongorora nyaya dzehuori. Hapana munhu anonzi akwanise kuongororwa panyaya dzehuori idzi zvisinei kuti uri ani. Ichi chinhu chakakosha zvikuru kuti vanhu vese vazive kuti hapana munhu asingakwanise kubatwa kana apara mhosva yehuori.
Vakama vati muutongi hwejekerere zvakakosha kuti vatungamiri vazvipire kuve neurongwa hunoita kuti ruzhinji rwuve neupenyu hwakanaka kwete kuita zvinhu zvinofadza vashoma vachitsvaga mavhoti. Vakama vasetsa vanhu pavati nekuda kwekuti vaigara vachitsoropodza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamwe vanhu vanogona kufunga kuti pane ruvengo pakati pevanhu veBotswana neZimbabwe asi vati vanofara kuti pane ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vamwe vange varipo pamusangano uyu vati vafara nemashoko avakama vachiti Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda. Mukuru wekambani yeBaitbridge Bulawayo Railway amaitembi moyo vaudza Studio 7 kuti nyaya yehuori kunyanya ndechimwe chezvinhu zviri kuita kuti upfumi husasimukire uye zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya iyi.
Nyaya yehuori inodzorerwa mashure. Chinhu chisingaite kuti indastry yedu ibudirire. Chinhu chikuru chandanzwa chandabata ndechekuti zvinobva kwatiri isu mumwoyo medu kuti tichinje maitiro edu, tichinje pfungwa dzedu, mindset dzedu, mashandiro adzinoita, tigokwanisa kubata tiine mwoyo watakanga tinawo kare uya mwoyo wekuita basa. Usingatarise kuti chichaipinda mumwe mangu kana kuti ndii hama yangu here kana kuti ndiani mumwe achabhenefita panze kwangu.
Vaimbove mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC vaObert Svanda vatsinirawo kukosha kwakaita kurwisa huri.
Zvataura navakama kuti corruption inofanira kurwisiwa nenzira dzose ndezvechokwadi chaizvo. Isusu samaZimbabweans tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzese dzokurwisa corruption kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Pasina kurwisa corruption hapana chinogona kubudirira nokuti zvizhinji zvinogona kusabudirira nemhaka yekuti vanhu vari corrupt. So corruption chinhu chinofanira kurwiswa nomunhu wese and vari corrupt vacho vachiendeswa kumajera.
Mukuru weCZI vaSvelani Jabangwe vati sangano ravo rafadzwa pamwe nekunzwa kuremekedzwa nekukwanisa kuuya pamusangano wavo kwaita vakama. Vati zvimwe zvezvataurwa navakama ndizvo zvinogara zvakataurwa nesangano ravo uye vanotarisira kuti vachasvitsa mazano avawana kuhurumende.
Tadzidza zvakawanda nekuti chikuru chatachida kudzusisa vanewe vabva vanyatsokwanisa kuzvidedemura chachiri chekuti Botswana inyika ine madiamonds. Isu tine madiamonds nezvakawanda, saka ivo vakakwanisa sei kuti madiamonds iwayo vakwanise kuti avasimudzire nyika yavo ive nyika inotarisirwa kuti nyika yepamusoro ine economy iri stable. Uyezve ukama hwavo neatikati private sector wai huita sei pavanga vari mukuru wenyika kuti ti paibude atikati mapolicies anobatsira kuti private sector ive yakamira yakasimba nayo hurumende ichienderanawo nezvinenge zviri papa.
Gurukota rezvemaindustry vanqovi Zita Mangaliso Ndlovu nemumwe wemakurukota ehurumende ange aripo pamusangano uyu. Mukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangujika ndemumwe wevanotarisirwa kutaura pagungano iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.